Mutambo wanga uchingotaurwa nezvawo pakati peDynamos neYada ungangotadza kutambwa nemhaka yekushayikwa kwenhandare sezvo National Sports Stadium yakavharwa ichigadzirira musangano wesvondo yeChrist Embassy uyo uriko svondo rinouya. Premier Soccer League inoti yanga yakamirira mhinduro kubva kuvaridzi venhandare iyi veMinistry of Public Works kuti ione kuti ingashandise here nhandare iyi kusvika nemuvhuro apo Black Rhinos iri kusangana neFC Platinum, asi mhinduro iyi yanga isati yauya. Vanoziva zviri kuitika vanoti vesvondo ava vakabhadhara kuti nhandare iyi itange kugadziriswa nezvemusangano uyu kutanga kupera kwesvondo rino. Panguva iyo venhabvu vanga vasina kubhadhara kuti vashandise nhandare imwe cheteyo. Muteveri weCapes United vatapadzwa mangava vanoti mhuri yenhabvu haina kurongeka nekuti vangadai vasina kuvharirwa nhandare iyi dai vaive vakabhadhara kare kuishandisa.
Semaonero angu inini ndoti vanhu vebhora vese ka kubvira kumanagement yezifa NPSO vese havana kurongeka, vangatange robhadhara ground nevanhu vechichiurambidzwa kuti bhora ritange kutambwa. Zvinotirwadza isu masapota kana tichiona zvakamira zvakadai. Dai zvevanga vakabhadhara in advance ndaifunga kuti dai zvasina kumubvira zvasvika ipapa.
Mitambo iri kufanirwa kutambwa muNational Sports Stadium inotanga mangwana apo Capes United iri kutamba nechapungu. Nesvondo Dynamos inenge iine Yada. Mumwe muteveri weYada vaadlimondiwa vanoti ivo mutambo uyu ukaenderera mberi dhimbare haimire.
Dynamos iri kutirai kutamba zvayo but payada pakati uomei buza Yada iri kubamura. Saka vakomana Dynamos ka zingaziye kuti maplayers acho akashinga here because Yada ungozwa chimotora mapoints chete.
Zvikwata izvi hazvikwanise kushandisa Rufaro Stadium kana Gwanzura Stadium sezvo nhandare idzi dzakavharwa zvekare nekuti dziri kugadzirwa. Asi mimwe mitambo isiri muNational Sports Stadium iri kuenderera mberi. Chikwata chiri kutungamira makwikwi aya chengezi Platinum Stars chakananga Bulawayo uko chine mutambo wakaoma neHighlanders. Gore rapera Highlanders yakatadza kurova ngezi Platinum Stars mumitambo miviri Mbabha Field Stadium wemukombe neweleague. Asi pane zvakawanda zvakaitika panguva yezororo zvekuti hapana chivimbo chekuti ngezi Platinum Stars inokunda Bhosvo zvekare. Asi murayiridzi wavo Tonderai Ndiraya anoti vakagadzirira zvakakwana mutambo uyu achiti iye havasi kutarisira kukundwa kana kuita mangange asi kutora mapoints ese matatu.
Tigadzirire mitambo yedu kuti tiite mangange kana kutia pese patinotamba tinotarisira kukunda. Saka ndodonzo redu iroro rekuti tirambe takatarisa mberi tikunde mitambo yedu.
Asi mangwana Bulawayo City iri pamusha Mbabha Field Stadium netriangle iyo isati yakunda kana mumutambo mumwe chete kubvira makundano aya atanga. Nesvondo Chicken Inn ine rwendo rurefu yakananga kukoriari kunosangana neHwange apo Shabani Mine inenge iri muMaglass Stadium ichipemberera kushanya kweCholocho Pirates. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.